achitaura pakuvigwa kwavamugabe nezuro kwakutama hanzvadzi yavamugabe adairiti nagata vakatuma nyepo kuti vamunangagwa vaivamanikidza kuti vamugabe vavigwe kumarinda emagamba enyika kuhiroseka
ndoda kutanga ndameka shuwa kuti ndatenda His Excellency vamunangagwa nokuti vakanzwa kana tina achivati ko imi mukadaro vana venyu vakataura mukataura vana venyu mapa kufa munovaexpecta kuitei vakati ndinoexpecta kuti vaite zvandavaudza vakaendazve pamberi vachitaura kakawanda kuti isati tikuenda pamberi pefamiri saka ese madiscord ngaaende kwaanokodzera vamunangagwa vakataura pachena kuti ngazviitwe zvazvinodiwa nemhuri saka ndinovachenyura pana izvozvo
mashoko aya akatumirwa neimwe hama yavamugabe vaota chidhakwa avo vakatenda vamunangagwa nehurumende yavo neruyamuro rwavakapa mhuri yavamugabe mukurwara kwese kusvikira pakufa
ndinoda kutenda zvikuru ndichitanga nokutenda vamunangagwa nehurumende rwendo rwababa tivasvike pazuva ratiinavo nhasi haruna kunge rwakareruka kwete
vachidhakwa vakapomera mhosva yekusawirirana kuti mutumbi unovigwa kupi kuhama dzemushakabvu zvikuru madzishe
kumagushungo zine shoko rimwe chete tiri veumambo tose imwee tinochinjana huzvimba tinochinjana ubeperere tinochinjana uchidziva zvewedu tese asi ndoda kuti kwamuri please kana mhuri yabeperere yawirwa nenhamo let us leave mhuri yabeperere idecide what needs to be done isu totera tichisapota mhuri yekwabeperere
mutungamiri webato rinopikisa renational constitutional assembly kana kuti nca profesa lavmore madhuku vakati vakauya kuzoviga vamugabe sezvakataurwa nemhuri kwete zvekunyepera zvakaitwa nehurumende yavamunangagwa iyo yakanga isina mumiriri parufu
chechipiridzo ndechekuti ndaida kuti nditaridzewo mhuri yavamugabe itaiwa isikuenderwa nazvo shuwa nezvavanenge vataura kune vamwe vatungamiriri venyika vezanupiefka kuti kwamana president vanongomhanya vachiti aiwa tinoremekedzwa zvataurwa nemhuri but hatisi kuvaona panapa kuna vati havasi kuremekedzwa kungotaura chete nemuromo tinoremekedza zvataurwa nemhuri asi hatizooni kuremekedzwa kwacho
profesa madhuku vakati manyepo kuti kuvigirwa kumusha kwakaitwa vamugabe kunoderedza chimiro chavo vachiti zvichaita kuti munhoroondo yavo zvizivikanwe kuti vakabviswa pachigaro nechisimba
pamutaverera hisi yamugabe
vamwe vanhu vairambidzwa kupinda pamba pavamugabe zvichinzi panodiwa veukama chete mumwe wevakarambidzwa kupinda ndiamai Susan Muroza avo vakati havana kufara sezvo iri nhengo yebato rezanupf yakasvimba
hatiiwave padhuzedhuze naiye mufi padhuzedhuze wemumba ndozvataitwa funga kwangu nyange shamwari yako inoya parufu rufu harina kuti wepadhuze munhu wese anongochema ende kubvira zvichitanga ndisiri vanhu vacho naiutende munojoga tichiendeswa kwese uko kwataenda unojoga tichiitwa sei tichiitwa sei asi nhasi tikurambidzwa
vamugabe vakavigwa pachivanze kumusha kwavo izvo zvakakonzeresa mutauro wekuti vemhuri yavo vari kutyira kuti dzimwe nhengo dzemutumbi wavo dzingabviswe nevavengi vavo izvi zvakanyanya kutaurika pakatendwa mudzimai wavo amai Grace Mugabe naamai Gata kuti vakachengetedza mutumbi wavamugabe kuti usaitwe zvechivanhu vamwe vainge vari kwazvimba pakuvigwa kwavamugabe vanosanganisira gurukota redunhu remashonaland west amai Mary Muliswa Chikoka pamwe nevakambotungamira sangano revakarwa hondo vajabulane Chibanga.
Ndinongoti aiwa vakange vari baba vanga vaimuti tine rudo. Ndinongoti ndo mashoko chiti handinawo mwaka uno, andoda kuti nditaure mwaka uno. Thank you ziyabonga tatenda wasandisana. Thank you.
Ndakamirira Studio 7 kwazvimba, ndine Asa Achigoriwa.